Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti nezuro wakare chete vanhu makumi manomwe nemumwe 71 vanofungidzirwa kuti vanogona kunge vakabatwa nechirwere chekorera ichi munyika yose, uye munhu mumwe chete anofungidzirwa kuti akashaya nekuda kwechirwere ichi. Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaita Irusike vati nekuda kwokuti chirwere ichi chiri kuramba chichinetsa, zviri nani hurumende itare korera sedambudziko renyika, vachiti hazvifanirwi kumirirwa kuti vanhu vakawanda varambe vachirasikirwa neupenyu kuchirwere chinorapika.
Hurumende ikadeclare national disaster, zvoreva kuti vamwe vatsigiri vanoita mabasa ezveutano vanga vari madhona, vanga vari maNGO, macivil society kana veprivate sector vanopindira kuitira kubatsira hurumende.
Varusike vati dambudziko guru nderekuti matambudziko anokonzera chirwere ichi haasi kugadziriswa.
Tikatarisa muno madhorobha, vanhu vachine dambudziko remvura, marara haasi kutakurwa, masuweji ari kuti akaputika, ari kutora nguva yakareba asina kugadzirwa.
Nyanzvi inoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuru yeHarare, Dr. Michael Vere, vati kunyange mudunhu reHarare huwandu hwevari kubatwa nekorera huri kukwira.
Ende maarea garinya kwafekta ndiwa ya atakara tichingoita maproblems ekorera kuGlenview, Budiriro, Glenora, but we also have maarea garaita mga Southly Park, Stone Ridge, Nena Hopley, where we have also seen my cases in Harare.
Vavere vati
saka iko zvese zvinongoti munhu wese ane manyoka ngawe timuone timuteste kuti haiti korera here, ende kuti munhu korera inongotaridza nekuti munhu anotanga kuchaya nekurutsa, ende izvi zvinogona kuita nguva diki diki chaiyo achichaya nekurutsa ozoguma atopera mvura mumwere make.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vanga vasingadaviri nharembozha yavo pataedza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vachitaura pavakashanyira nzvimbo yeBuera mudunhu reManicaland uko kwakaputikawo chirwere ichi, vakati hurumende iri kuita chipatapata mukuchera zvibhorani kuti vanhu vawane mvura yakachena. VaMombeshora vakati huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi kuBuera huri kuramba huchikwira, vachiti dambudziko yemvura yakachena isiri kuwanikwa.
Vanhu vazhinji vari muzvipatara mune korera havana mvura yakachena yekunwa.
Kusvika nezuro, bazi rezveutano rinoti vanhu zana nemakumi maviri nemumwe vaive muzvipatara zvakasiyana siyana nekuda kwechirwere chekorera. Bazi iri rinotiwo vanhu zviuru zvishanu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevanomwe vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mushure mekuongororwa. Vanhu makumi matatu nevasere vanonzi vakafa nechirwere ichi, asi bazi rinofungidzira kuti huwandu hwevafa nechirwere ichi nyika yose izana nemakumi maviri. Muna 2008 kusvika 2009 chirwere ichi chinonzi chakauraya vanhu vanosvika zviuru zvina munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.